Umwe akanga anyoresa kuitira kuti azovota amai Penelope Kacheche vanoti vakatadza kuenda kunovota kumusha nezuro nepamusana pekuti vakange vasina mari.
Ndine shungu chaizvo zvekuda kunovhota asi baba vakandirambidza vakati handina mari yekuti ndiende kumusha nekuti vanosapota rimwe bato ndosopotawo rimwe saka vakaona kuti maybe ndikaenda vakandiendesa kumusha ndinganovhotera rimwe bato risiri ravo ivo ravanosapota saka ngondiri pano hazvishungudza kuti ndekuti uri unovhota dzanga dziripo.
Muzvare Melody Chivunze vanobva kuChipinge asi vachishanda nekugara muSouth Africa vanoti vakatya kuenda kunovhota sezvo vaifunga kuti sarudzo idzi dzichaita mhirizhonga.
Miro yangu yanga iri kuti muendewo kundovhota kuZimbabwe asi ndakakundikana nenhau yebasa nandakatorejesta. Chimwe chandanichi chikafu ndechekuti ndikaenda kundovhota kuZimbabwe kunogona kuita mheremhere pasarudzo mbiri dzadzichiitika idzidzi ndogonozokundikana kuti kudzoka saka ndisina kukwanisa kuenda kundovhota.
VaSamson Matimba avo vanobva kuChiweshe vanotiwo vakange vakatarisira kuti bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa richavabatsira nemari yefambisa sekuvimbisa kwarakange ramboita. VaMatimba vanoti mari yavanowana ishoma zvikuru.
Handina kukwanisa kunovhota kumusha nenyaya yekuti ndinoshanda kusecurity company. Ndekusecurity company kwacho ndinohora musi wa7. Saka mabhazi akanga apromiswa achavazozvitora kunoko hanakuuya. Ndakanga ndatokumbira off kubasa kuti ndirikuenda kumusha kunovhota but hazvina kukwanisika kuitika izvozvo. Saka ndinokumbirawo vari kuvhota ikoko vazivepo kuvhotera sekutaura kwakaita Bobo wedu akatitungamirira for 38 years vazivepo kuvhotera kuti vachinje maitiro tinoda kuvhotera naChamisa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuMDCT kuti sei isina kuzadzikisa yakange yavimbisa nhengo dzayo. Mumwe mugari wekuSouth Africa vaRomeo Manunure vanoti vakanga vanyoresa kundovhota sezvo vaida zvikuru kusarudza mutungamiriri wavanoda asi vanoti vakakundikana nekuda kwekuti havana kunge vatiwa mukana wekundovhota kubva kubasa kwavo.
Nechimwewo chiri chakaitika kuno kuSouth Africa sevamwewo vagari muZimbabwe takaita problem kuti takarejesa kuvhota but hatinazokwanisa kuti tiwine nekuti mabasa atinoshanda hatina piwawo madhezi ekuti tese ikwanise kuuya ikoko uyezve nyaya dzemari dzekuti tikwanise kubhadhara transport yekuenda nekudzora ikokoko zvakaona kuti mari dzacho dziri shoma saka ndozvakada tichikundikana nekutaurawo nevamwe muZimbabwe.
Vamwe vanoti vakakundikana kunovhota nepamusana pekuti havana magwaro ekufambisa. VaShepherd Maduna vanoti havana kuda kupedza nguva yavo mukunyoresa kuvhota nekuda kwekuti hapana zvazvinosandura sezvo hurumende iripo yakagara yakakunda kare.
Ini handina kana kutomborejista kwacho nekuti ndakaziva kuti zvakaorganizwa kudhara, rigini yakaorganizwa kudhara. Handingaweste mari yangu kubva kuno kuSouth Africa ndichienda kuZimbabwe 800 rand. Ndiziva kuti mavoting akatorigwa kudhaya. Munhu wadaida kuvhoterwa wacho ndiye akutorigwa. Saka ndezvemanga-manga.
Mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTswane University of Technology Dr. Ricky Munyaradzi Mukonza vanoti vanhu vakawanda havana chivimbo nehurumende ZANU-PF chekuti ingaremeregedza zvido zvevanhu.
Maonero angu ndeyekuti vanhu vazhinji vanogara muSouth Africa vazvizvarwa zveZimbabwe havana kuenda kuZimbabwe kunovhota nekuda kwezvikonzero zvakawanda-wanda. Chikonzero chokutanga chandinoona ndechekuti vazhinji vano vari muSouth Africa vari maZimbabweans havana mabasa akanyatsotsarukana. Saka kumbosiya basa munhu achienda kuZimbabwe zvinoreva kuti anogona kurasikirwa nemuhoro waanga achifanira kuwana uye iko kuenda kwacho kuZimbabwe zvinoita kuti arasikirwe nemari. Chipingi chandinoona ndechekuti vana veZimbabwe havana kugutsikana kuti zviri chokwadi chokwadi. Sarudzo dziri kuzoitika idzi dzine isarudzo dzichange dziri pachekerere. Vanongofunga kuti sezvanga zvichingoitika kare nakare vakabiridzirwa. Saka vanhu havasati vanyatsogutsikana kuti zvishuwa-shuwa mafrendsei legends anogona kuitika kuZimbabwe. Saka vakangomira vachingoona kuti zvishuwa-shuwa here zvinoitika. Pada maelections achazouya vanhu vaona kuti zvishuwa pane zviri kuitika ndo patingatozoona shanduko vanhu vakawanda vachiuyawo kuzovhota. Chekupedzisira chandingade kutaura ndechekuti vamwe vanhu havasi kunyatsofara nevanhu vari kukwikwidza. Vamwe ndovanoti pavaripo apa hapana vanonyatsovagutsa. Saka zva ito kutu wa mwasa uoni chukunzewe chaka nyanya chukutu wa hindi wa nufuta kusimbabu wa mwua wana kupu wa mkana ni kumabasa kwa wano shanda ni ekonomi ya South Africa nchi kushanda cha hizi saka kutimu na wani nguwa yukumbu nisi ya basa achinda kuno kumete rakata se kufuta ungu nguwa ya chini nkipo asis nungu na kutu basa rizari kumasule sata wa mwangu sabzo utayi gaiti nungu zo una shumini shumda msasa.
Zichabuda msarudzo yemutungamiriri wenyika zvinofanirwa kuziviswa mukati memazuva mashanu kubva musi waitwa sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Mujoma.